Vakafano bata chigaro chasa chigaro webato re MDCT rinotungamirirwa navachamisa Vamogen Komichi. Vanoti bato ravo rakaendesa tsamba kumutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda nechipiri nechinangwa chekuti muzvare Tokozani Kupe nevamwe vavo vari kuvatsigira vadzingwe muparamende. Izvi zvinotevera kudzingwa kwakaitwa muzvare Kupe avo vaiva mutevedzeri wemutungamiriri muMDCT pamwe navaAbednego Bebe avo vaiva murongi wemisangano mubato iri.
Isu tokutevedzera mutemo urimo constitution nemutemo wedu wepati kuti munhu akanga angosiza kuva memba yeparliament yemembe yeMDCT kunofanira kunyorwa tsamba kuparliament yokuti achibva ikoko. Of which Jesus speak now, tsamba dzakatoenda kuparliament aisati yapindura, tsamba dzakaenda takamirira kunzwa procedure inotogwa. But hapana zviparliament zvakanoiti argument because the legitimate MDCT is written parliament ndicho kuti munhu haasiri haachasviki papano paavis house haasati mumameetings edu haasi kuya mupogana tiri kuita and haasiri member yedu and iye akatopronounzawo kuti akiitawo zvake akupomawo structure yake akienda kucongress yake yaenda kuti andetiforma new party yake so ndo evidence dziripo dziri pachena kuti munhu haasi hatisinei naye and haasiri member yedu.
Hatina kukwanisa kutaura navaMudenda kuti tinzwe divi reparamende panyaya iyi, asi mutauriri weboka reMDCT inotungamirirwa namuzvare Kupe vaObed Gutu vanoti zviri kutaurwa navaKomichi izvi ndezvemugodzi Matsuro.
Tanzwa zvekare zvekuti hanze kune vamwe vanoda kuti mama Kupe, Dr. Kupe na Honorable Abednego Bebe tava recall from parliament. Izvo zvirotoka, zviroto asingazviperere kuhope. Izvozvo ndo zvatakatogadzirira izvozvo. Kana vachida kuzviita ngavavambe havo, tosangana ikweyo, tosvitsana kwamvura yakacheka makumbo.
Zvichakadai, imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaVivid Gwede vanoti kunyorwa kwetsamba yekubvisa muzvare Kupe nevamwe vavo muparamende hachizi chinhu chinoshamisa.
Zvinhu zvisingashamisi nekuti kana munhu avhoterwa kana kuti munhu asarudzwa kuti anga ari mudare reparamende akamirira bato raanenge akamirira sezvanga zvakaita muzvare Kupe. Kana azonzi iye adzingwa nebato iroro zvinongotarisirwa zvinhu zvinoitika kuti bato iroro nokuti haachamiriri zvido zvaro mudare reparamende vanotenderwa kunyora kumukuru wedare reparamende kana kuti spika vachitaura kuti munhu uyu hatichamuda mudare reparamende. Asi kuti nguva yaakudzingwa muzvare Kupe panga pasara zvapo mwedzi mishoma-shoma kuti tiende kusarudzo, so hazvisi zvinhu zvokuti vachazonge vachireplaceswa. Hapana zvinhu zvikuru zvichange zvichiitika panguva iyoyo takatadza nesarudzo. Asi kuti dambudziko riripo nderekuti kana muzvare Kupe varamba vari mudare reparamende vasingawirirane utungamiri hweMDC, zvinopa dambudziko hombe pakuti havachamiriri zvido zvevanhu vavatuma kupara dare reparamende kana kuti havachamiriri zvido zvepati yavatuma kudare ikoko. Saka zvinenge zvichikonzera maproblemu akawanda kuti nyonga yakawanda mukutaura kunenge kuchiita vamiririri vanhu veMDC vanenge vari mudare reparamende. Zvinokonzera kuti vaMaikupe vakwanise kunge vachitaura zvinhu zvisingaenderani kana kuti muono wedare ravanga vakamiririra.
Aka akasike kutanga kuti MDCT idzinge nhengo dzayo muparamende vaimbova munyori mukuru weMDCT vatendai biti nevamwe vakambodzinganiswa kuparamende mushure mekunge vanetsana nevaimbova mutungamiri webato iri muchakabvova Morgan Tsvangirai. Kunetsana pakati pavachamisa namuzvare Kupe kwakatanga pakafa vatsvangirai apo komiti yepamusorosoro yeMDCT yeNational Council yakabuda nechisungo chekuti vachamisa vatsive vatsvangirai nekune rumwe rutivi muzvare Kupe vachiti panofanirwa kuitwa kongress yechimbi chimbi kutsvaga anotsiva vatsvangirai. Zvichakadai, muzvare Kupe vanoti urongwa hwekuita kongresi hwave pachinhano chepamusoro vachiti kongresi iyi ichaitwa musi wa21 mwedzi uno. Nekune rumwe rutivi vachamisa vanoti hapasisina nguva yekuita kongresi gore rino sezvo patarisanwa nesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.